Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 Chikumi 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Judgment yabuda nhasi tangobva kuionawo ya judge yabudiswa makuseni yekuti judge ari kuti ndinoona kunge nyaya yavo haingabudiriri nekuti havana kutaura pavakabvunzwa nemapurisa kuti havana Twitter account.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nezviro vakanyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso.
Hatiti kuti Zimbabwe inopindawo munana Taisirewa yapinda muhondo yaisingaziyo kuti yakabva nekuuye kuti ndiana anohwina uye kuti Zimbabwe inozowanei uye zvizvarwa zveZimbabwe zvinozowanei mukati mehondo iyoyo. Ndinoimba kuti Zimbabwe isanyatsoongorora isati mayada kupinda mukati mezvematumbirwo enyika ekunze kwedzimwe nyika.
Dzimwe nhengo dzeparamende yeAmerica dzinokumbira hurumende yavo kuti musangano weAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA usaitirwa muSouth Africa gore rino.
Izvi zvareva kuti chirongwa chakaitwa nebazi rezvekurima cheGoing for Growth chabudirira zvikuru kuburikidza nekurudziro yakaitwa kuvarimi kuti varime fodya zhinji. Imwe yefodya iyi yawedzera pamusana pemacontracting companies vakawedzera vanopa varimi zvokurimisa vachizobatira mari pavanotengesa.
Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mumwaka uno wekutengeswa kwefodya, Zimbabwe yatengesa fodya inosvika madhora mamiriyoni mazana mana nemanomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nezuro vakanyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Gwetari riri kumirira vaNgarivhume muzvinafundo Love More Maduku vanoti mutongi wedare Justice Benjamin Chikowero vakati havagoni avavoni vaNgarivhume vachibudirira munyaya yavari kupikisa, izvo zvakaita kuti vavanyime mukana wokubisa mari yechibatiso. VaNgarivhume vakasungwa gore rino vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuratidzira muna 2020. Vakazotongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMadhuku nezvenyaya iyi.
Ichokwadi chekuti vaNgarivhume havana kupiwa bail neHigh Court. Tanga takaapplya kuHigh Court kuti vapiwe bail, vakamirira kuti nyaya yavo izotongwa neHigh Court, iya inonzi muchirungu bail pending appeal. Saka judgment yabuda nhasi tangobva kuionawo ya judge yabudiswa makuseni yekuti judge ari kuti ndinoona kunge nyaya yavo haingabudiriri nekuti havana kutaura pavakabvunzwa nemapurisa kuti havana Twitter account. Saka judge weHigh Court anoti zvinokwanisika kuitika kuti koti yeappeal yeHigh Court ingobvumirana namagistrate kuti munhu yaana kutaura kuti ane Twitter account. Ndo chete zvavataura, hapana chimwe chataona ipapo munyaya yavo.
Matambira here zvikonzero zvapiwa nedare pakuanyima mari yechibatiso?
Sekuona kwandiri kuita kana ndichozotaura panapa, koti yeHigh Court inenge yakanganisa zvayo kutarisa nyaya iyoyo.
Saka imise gweta ravo matanho apa hamuchatora panyaya iyoyi?
Hatiwirirani nezvataurwa nedare reHigh Court. Tinoona kunge dare reHigh Court rakanganisa zvikuru, saka mangwana chaiye tinenge taakutoenda kuSupreme Court. Munhu anenge arambirwa bail neHigh Court kana atangira kuapplyira kuHigh Court anobvumidzwa kuenda kuSupreme Court. Saka ndozvatiri kuita izvozvo izvo kutoenda, hazvitinetsi kuenda ikoko kuSupreme Court. Saka manje manje inofunga Supreme Court inenge yazotipawo mhinduro. Tinofunga kuti veSupreme Court vachaona zvakasiyana nezvedare reHigh Court.
kubvanguwa ya wakara mjeri wa ngarivume. Waru kutikuri seyi koko ne kubatwa kwa wariki kwa waru musumba.
Waru kungo chaura kuti kugara mchorongo avasi kuti vangaru kwa zuwa zuyasu kuti everyday voto chikase mtunga miriri uwezo matonger wenyika. Vano gara nao ikoko we Zimbabwe Prisons and Correctional Services vari kuvabata zvakanaka. Tiri kuzwa kuti vano gara nao vazhinji wavo vanoita zvinhu zviri pakubata munhu nekodzero yake. Asi nekuti vari mujere, mujere hamusitori nzvimbo yakanaka yekugara. Saka tingati hanzi vari kufara, vari kunakidzwa, vari kudi aiwa, varingoshushikana kuti havafani kunge vari mujere. Asi havana chavari kupomera kune vanhu vari kuvachengeta ikoko, ivavo vari kugara navo zvakanaka.
Avo vanga vari kwetaura vaJacob Ngarivhume vaLove More Maduku vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo ina dzeparamende yeAmerica dzakanyora tsamba kugurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken dzichikurudzira kuti musangano mukuru wekutengeserana pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica weAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA wegore rino usaitirwa kuSouth Africa. Nengo dzeparamende yeAmerica idzi dzinosanganisa vaChris Coons, vaGodfrey Mix, vaJames Rich na vaMichael McCall. Vanoti usahwira munyaya dzezvezvombo zvehondo pakati peSouth Africa neRussia huri kuramba huchisimba. Ichishandisa chirongwa cheAGOA, South Africa yakakwanisa kutengesera America zvinhu zvinoita bhiriyoni remado mabhiriyoni matatu emadhora mumwedzi mitatu yekutanga yegore rino. Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Moses Rumano vanoti kunyange hazvo South Africa iri nyika ine kuzvitonga kuzere, inofanirwa kuona kuti haikanganisiri dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanzisa AGOA mukuwana kwekutengesera zvinhu zvadzo. Vachiti vanovimbawo kuti Zimbabwe haipindiri munyaya dzerudzi urwu.
Ndinoona daro rakatorwa neCongress yeUnited States kana wamwe vanopinda mudare iroro reCongress wakaita zvakanaka kunyunyuta pamusoro pezvavanofungidzira kuti zviri kuitwa neSouth Africa kudyidzana kwari kuita neRussia. Hongu tinozviziva kuti South Africa inyika yakazvimiririra uye isingadiba kuti imwe nyika iitaurire zvekuita, asi tinoona kuti kumbimbindoka uri kuitwa neRussia wakashata mupasi rese, nekuti zvinorewa izvo kuti nyika ine simba inokwanisa kuenda kune nyika diki ichirangidza chisimba chayo, nekuti ine zvombo zvakawanda uye ine mauto anenge akawanda. Zvinoshoresa mupasi rino zvari kuitwa izvozvo nenyika yeRussia. Ndinoonawo inini kuti South Africa ingadai yarega kuzopuwa zvirango zvakaomarara zvekuti Growth Opportunity Act kana musangano uchada kuzoitwa unokurudzira zvekukura kwezvoupfumi munyika kana mupasi reAfrica usamisweba, nekuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, vanhu vanobva kuAfrica, tine chishuwo chekuti dai continent yedu yeAfrica yasimuka munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi uye munyaya yekuzvitonga kuzere.
Kana makatarisa zvakare kusimba kwakaita gwaro iri, chii chinotyiwa America pakufambidzana kweSouth Africa neRussia?
Ndinoona kuti America inotya kuti Russia ikaramba yakufambidzana nenyika dziri kuAfrica kunyanya South Africa, zvinoreva kuti hondo iyi inozoita hondo repasi rose. Saka Russia inogona kwaidai kutsvaga vanhu vanogona kuzoibatsirawo, nekuti hatizivi kuti hondo iyi ichapera rini uye ichamira rini, zvimaitira zviri kuita. Ende idzo nyika idzo dzechichena idzi kunyanya dzekueurope ndo dzinotanga hondo dzepasi rose, First World War, Second World War yakatangwa nenyika idzo. Panogona kuzoti zvikaramba zvichienderera mberi inogona kuzoita Third World War. Izvo yatopo, nekuti kune nyika dzepasi rose dziri kupindira munyaya yeRussia neUkraine.
Kana tichiona zvekare kuti zvimwe zviri kuitwa South Africa zviri kupinza dzimwe nyika dzemuAfrica mukati, South Africa ino sungirwa here kuti itange yataurirana nedzimwe nyika muAfrica isati yatora nano dzakaita seiji dzinozobata kana kupinza dzimwe nyika dzomuAfrica munyaya yadzisingafaniri kupinda.
Ndinoona kuti South Africa ine fanira kuva yakataurira nyika nekuti South Africa iri pasi pemubumbiro remutemo reAfrican Union Charter yakasainwa renyika dzepasi rose dzemuAfrica dzinozvitonga. Zvekare tinoona kuti South Africa inopinda mudare reSADC, dzinoreva kuti nyika dzekusouth kweAfrica dzinofanira kuti dzigoisawo dziite katombo kanyai kutaurirana. Apa ndozvaitika apa muri kufungei, munoonawo sei nevamwe vatungamiriri wenyika vachipawo kuona kwavo. Zvinonetsa kana zvinozokatyamadza ndezvekuti nyika yakafanana neSouth Africa inenge yakuzopinzwawo muhondo yaisinei nechekuita banayo, zvosanganisira kuti Africa yose inozopinda mukati menyika mehondo iyoyo.
Kana zviri kuitika izvi pakati peSouth Africa neAmerica zvikatadza kufamba zvakanaka, Zimbabwe chii chainofanira kutarisira kana kutya pane zviri kuitika pakati peAmerica neSouth Africa?
Zimbabwe inyika yakasununguka yakazvimiririra, inofanira kuti igona zvakanakira zvizvarwa zveZimbabwe, upfumi hweZimbabwe, kuzvitonga kweZimbabwe, kubudirira nekushaya kubudirira kwenyika yeZimbabwe. Takaona mashure omo Zimbabwe ichipinda muhondo yekuDRC yakabva yaparadza nyika yeZimbabwe. Ndinoviva kuti Zimbabwe ichanyatsotarisa ichiongorora kuri kuenda tsoro iyi yakatangwa neRussia muUkraine. Hatidi kuti Zimbabwe izopindawo munana taisirewa yapinda muhondo yaisingaziyo kuti yakabva nekuuye kuti ndiana anohwina, uye kuti Zimbabwe inozowanei, uye zvizvarwa zveZimbabwe zvinozowanei mukati mehondo iyoyo. Ndinoimba kuti Zimbabwe isanyatsoongorora isati bayada kupinda mukati mezvematumbirwo enyika ekunze kwedzimwe nyika dzinosanganisirawo naRussia neUkraine.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Moses Rumano, vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala neZuro vakasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi asi pasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba kumhuri yeZimbabwe vari muusungwa, vasikala vanoti havasi kubatwa zvakanaka mujeri iri sezvo vanenge vakaiswa ngetani dzomumakumbo uye kugariswa vega, izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvirwere zvepfungwa zvinogona kukanganisa njere dzemunhu. Vasikala vanoti vakamboedza kutaura negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mdenda asi havana kuvapindura. Banga reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti kusvika pari zvino mumwaka uno wekutengesa fodya wegore rino, Zimbabwe yatengesa fodya inosvika mamiriyoni mazana mana nemanomwe kana kuti 407 million. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi GT, kuti tinzwe zvizhinji.
Mumwaka uno, fodya yatengeswa yava pa 261 million kgs, uwandu hwapfuura fodya inotengeswa pamwaka. Apa tichiti fodya ichiripo isati yatengeswa, uwandu hwefodya yegore rino hwadarika fodya yakatengeswa gore rakapfuura ra2022 marketing season panguva ino, iyo yakanga iri pa 168 million kgs, zvichireva kuti gore rino ra2023 marketing season raita mukurumbira zvakanyanyisa.
Amai Jiti, izvi zvochirevei kune vamwe vangade kunzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei mukurimwa kwefodya?
Izvi zvareva kuti chirongwa chakaitwa nebazi rezvekurima cheGoing for Growth chabudirira zvikuru kuburikidza nekurudziro yakaitwa kuvarimi kuti varime fodya zhinji. Imwe yefodya iyi yawedzera pamusana pemacontracting companies vakawedzera vanopa varimi zvokurimisa vachizobatira mari pavanotengesa.
Varimi vanorima fodya vawedzera here muhuwandu kupfuura mwaka yanga iri kumashure?
Varimi vamwe vawedzera pakurimwa kwefodya nekurudziro yekutengesa fodya yapama auction uko varimi vanenge vakwanisa kutenga zvekurimisa vanoenda votengesa fodya yavo. Kuvhurwa kwakaita misika yefodya munzvimbo dzinorimwa fodya zvakakurudzira varimi vazhinji kuti varimewo nokuti dambudziko rokutakura vachienda nefodya yavo kuHarare ratapudzwa nekuwana misika iyi pedyo navo.
Takambonzwawo kuchitaurwa zvekubviswa mari dzemutero dzejuti pazvikwanisiro zvekushandisa mukurima umu. Zvine zvazvakabatsirawo here?
Kubviswa kwakaitwa juti nehurumende pamafertilizer zvakaita kuti mutengo uderere, zvakaitawo kuti varimi vakwanise kuwedzera ndima dzavakarima fodya. Nyangwe hazvo mutengo uchakati kwirei zvakakonzereswa nehondo yeUkraine, asi nyika ichivavarira kuti kurimwa kwefodya kurambe kuchiwedzera kuti tisvike pa 300 million kgs kusvika pagore ra2030. Varime vakatanga vari vashoma asi vari kuramba vachiwedzera zvichireva kuwedzerwa kwehuwandu hwefodya. Varime vawedzera pamusana pevechidiki vava neruzivo rwokukosha kwokurima uye vachirima zvirimwa zvinobhadhara mari zhinji sefodya.
Mune here mashoko amungasiriwo vateereri vanoda kuramba vachingodzidza kavarimi ava?
Dzidziso iripo panyaya yekurimwa kwefodya inosanganisira kuchengetedza miti, masango nemamiriro okunze kuburikidza nekudyara miti yakawanda sezvo varimi vefodya vazhinji vanoshandisa huni pakubika fodya yavo. Kuwanawo maindastri anogadzira midzanga nezvimwe zviwanikwa zvinobva mufodya kuitira kuti vana vedu vechidiki vawanewo mabasa.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano remubatanidzwa wevarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviruma pepanhau anhasi. MuNewZimbabwe.com munoti mapurisa akashedzwa pamusangano webato reMovement for Democratic Change pakange paitwa mhere mushure mekunge vatsigiri vebato iri voda kurova vaMorgan Komichi mushure mokuzivisa kwavo kuti vaumba rimwe bato kubva muMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora. ZimLive.com rinoti vagari vemunharaunda dzeMarvel nePangani Training Center kuFilabus, Matabeleland South, vari kugara vakabatira uraumavoko pamusoro peshumba inonzi iri munzvimbo iyi uye yatouraya dhongi nengombe. Newsday rinoti mumiriri wezengeza West muparamende vajobsikala vanopomera mhosva hurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiti vari kutaura zvemanyepo pamusoro pokusungwa kwavo asi vachiti izvi hazvisi kuzovapedza simba. MuNewsday makare mune nyaya inoti dare reHigh Court ratonga kuti vachangogadzwa kuva ishe wene mamwa kumasvingo vaTranos Manjiva havasi ivo vanofanirwa kuva pachigaro ichi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu vezano muri kuramba muchitaurisawo pamhepoka vakutoti gumbura zvekutoti hapasina mavhota avachawana. Vana zihambi zihambi munotaura zvekuti izvo nemari dzevapurezidendi dzikwidzwe kuti chii kuti chii, nekuti makanoita mani laundering kunhangiriki muko muchiita basa rekudya mari dzevanhu veZimbabwe muchitaura zvekuti hee humwe humwe dzakasimba chii. Mutibvire kumhepo kusati davo tikanganisa pfungwa dzedu, hakuna mavhota muchawana futi.
Munangarwa munangarwa hawakonewa shamwari. Munotadzawo here kinda kundodavire mibvunzo kupariyamendi? Muri kungope basa maMP rokuti vanetsane naspeaker. ende speaker anotarizwa kuti ane divi rakarerekera nokuti kana pa kubudiswa nyaya chaizvo zvino unozwa akutanga kuita argument nema MP achiva chigara ipasi zvingaita musoro here izvozvo parliament ndeye kuti vanhu vakakatidzane saka mechinzi mudebate kudebata zvinenge zvichiitika kwete kumanikidza kana kurambidza vanhu vaakutaura chokwadi haisatiri parliament mamwe maparliamendi edzimwe nyika ka vanopopotedzana vachitaudzana vachigadzirisana yeri yokuzimbabwe ukangowanikwa waakutaura zvisizvo pane kuti gara pasi haisiri nyika vakomana ngationekwa tirikini
vanhu vanoti mapurisa nemasoja vanhu ivavo vanogara navo vachajei mari chai chaiyo musambotamba vacho vachaita zvimari zvokutamba zverenzi mari yekuti anegwanegwananzokuona kuti zvinanaka anogara kubharai kana kugara polistation kuti vanhu vamusoro ava haitori mushe nyange chitumwa munotenda kutumwa zvamuona zvakavora kuderiso vasashungurudza vanhu moda kuvushanho kuzozvironza ndo zvamajaira kungogara vushanho kuzozvironza muchinobuchirira vamwe vachidya vachiguta kushandira vamwe imuchifane nhambo uchapepuka henyu nerimwe ramakore vatende
pastudio stephen apo munhu anonzi masimba mavaza uyu please ngaambotizorodzawo asabva aona fanika ndiye akangwara kudarika mwari munhu iye anotitaurira zvisina nebasa reseradio haatitauriri zvokuti mabritish maamericans opposition evari kutenga motikari nyuwani vanotenga mabhenji achitengere maaspiring mps mari iye iri kubva kupi vari kupa mamajaji mamajistrate ma400 mamari mari esai mari iyeyo vadiri kubva kupi handii ndo vari kutora mari vachibudisa vachitenga isi kutozviona vachizviita izvozvozvo iye akutaura fanika tisingazivisa kuti taura ari kunze kwenyika ikuo tiri kutovaona vachitenga mamps enyu vachitumwa kuzotenga mari pamusika mutema ivo tanzi mabritish ivo tizorodzewo mavaza intelligence dzedu dzichiri kushanda chaivo chaizvo tisati fanika tiri mazuvurandi tizorodzewo please
masikati masikati akanaka pastudio 7 vashamarari mese nevateereri vacho ya ndini hangu lakumo shavazi pando ya ndinokumbira kuti timboonesana kune vanhu vari kuchichidzirwa ngevanhu vezano pf mustafa makachichidzirwa kuti hanzi tingaruza munorohwa munorohwa sei kuzi angaruza maningiri zavo sechingoanaunzwa chingopera kuti anaunzwa purezidendi wapurezidendi chamisa mutemo watochinja hakusina munhu ucharove munhu warove munhu wotosungwa utofire mujere saka musambofa makachichidzirwa kuti hanzi tingaruza mukavhotere tripc modai moda amufi makamborirohwa kana the moment kunongoananzwa kuti purezidendi wawina chamisa zvatopera watodo kurove munhu wotoende kujere unofire mujere thank you
pastudio 7 pastudio 7 apo manheru manheru maswera here apo inini nenguva nemubvunzo wangu chete zinova munangagwa kuti muri kukurudzira vanhu vebato renyu kuti vakutsvagirewo masapoters ekuti vakuvhoterei munoda kuita rei basa imi mune rei munoita rei basa shapushapu munoda kuita rei mubasa vamunangagwa zvekuti mungatochemera kuti toda kuvhoterwa toda kuita sei maaction ese amuri kuita iko zvinhu izvi zvekumhanya mhanya kuzoti taita chakati tazotenga zvikopoko kuti tazvinoita sei ndeye kungosvaka kuti muvhoterwe kana mavhoterwa zvapera tosara tichikanga waya imi munenge maenda mozodzoka futi after 5 years pasi nezanupf yenyu vamunangagwa komana ngaapinde hapana zvamuri kutibatsira nazvo mapurizes ari kukwira ndimi varidzi vemashopu mahombe mimi mune mashares mumashops mahombe asi muri kunzi muri kuti hee maopposing party ndo vari kuisa mapurize pamusoro saka haaiwa sazvinetsa zvenyu vamunangagwa vanokuvhotera inde vamunopa chikafu ivo vanenge vakapusa asi vanoziva vanoda shanduko muzimbabwe vanovhotera chamisa tripc pamberi netripc pasi nezanupf mbavha dzevanhu
tinoti makadii vana mukoma hwande makadii zvenyu tinotenda ndiro zuva ranguo rekutanga rekutangawo kutaurawo ndiri pastudio 7 apa pamhepo apa hamukoma hwande nanakande mbiri tinoti ndinokufarirai nechirongwa chinhu chestudio 7 chinotaura nyuzi dzechokwadi ndinini ndikutaura ndiripo paepuet apa paward 1 apa ndichishedzera ndichiti ngaapinde hake mukomana idhi atadza kutungamira nyika nyika anongoti nyika inovakwa nevene vayo iko zvino akutaura zvekuti makomuredhi ndokumbira muti vhoterei akukangana kuti akambosungisa makomuredhi akamasungisa vamwe akaendeswa kucentral anongoda makomuredhi panguva yekuda kuvhoterwa chete ndopaanofunga zvemakomuredhi makombure chipepukai ngatipinzei mukomana ngatipinzei nero ngapinda ake mukomana ngapinda ake mukomana ngapinde mukomana ngapinde ndatenda ndatenda Mwari ngavakuitirei nyasha gore rino hazvikoni gore rino hazvikoni musi wa 23 August ndipo parichaita gungano rekupemberera mukomana apinda amen haleluya amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chinogara kuNorth Carolina muno muAmerica, Brian Machingura anoti akatanga kudzidzisa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose zvidzidzo zveumhizha hwedata analytics. Achishandisa dande mutande izvo zviri kuitira kuti vanenge vapedza chidzidzo izvi vawane mabasa epamusoro. Vamachingura vanoti zvidzidzo izvi zvinotora masvondo matanhatu ekudzidzisa vanhu padande mutande rezoom vachiti vakatanga zvakare kudzidzisa vanhu vari kuZimbabwe ivo vari kuNorth Carolina. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navamachingura nezvenyaya iyi.
Tinoticha vanhu kosi yedata analytics, saka kana muine vanhu vamunoziya kana kuti muri kutsvaga mabasa asinganyanyonetsa asiri emacomputers, vanhu vane mabackground emacomputers, ikosi iyi yakanaka kuti muitarise into. Hazvina zera, hazvisi zvekuti ndezvevana vadiki, saka munhu wese anokwanisa kuita. Hufariri kunge uine degree remakombiyuta kana kuti uine computer background. Anyone can, munhu wese anokwanisa kutora klasi iyi, and vanhu vakawanda vari kuwana mabasa after vapedza klasi.
Klasi yenyu iyi inenge ichiitirwa pai uyezve yakareba sei?
Klasi inoitwa paZoom, saka zvina basa kuti uri muAmerica, uri kuZimbabwe, uri kuSouth Africa, uri kuUK, tinoita klasi on Zoom paInternet. Saka tinoita malive lectures paInternet, and klasi yacho inoita 6 weeks, so uchisangana paviri pasvondo. Saka klasi iri kuuya inoitwa Monday neWednesday for 6 weeks, Monday neWednesday. And time yacho is 7:30 p.m. Eastern Standard Time. And vari kune dzimwe nyika, kana aindosa kuti 7:30 p.m. Eastern, kuZimbabwe ii 1:30 a.m. Saka pakadaro tinokwanisa kushanda nemi kuti tione kuti schedule inoshanda nemi ndeipi.
Ndevapi vamuri kuona vari kunyanya kutora zvidzidzo izvi?
Usually vanhu vaya vanga vachiita mabasa emacustomer service, vananga vachishanda kumacare, manursing home. Vazhinji vacho ndo vakadaro vari kuuya vachitora maklasi. Even vamwe vanga vaine madegree vanga vachitambira $60,000 a year vari kuuya vachitora klasi, vakutowanawo a better skill ine mari iri pamusoro.
Vanenge vachida kuti vawane ruzivo rwezvekosi yenyu vanokuwanai kuti?
Tine website inonzi tablomasters.com, saka spelling ya tablo, saka tablomasters.com. saka tine website ipapo. Vanokwanisa zvakare kutitumira WhatsApp message ko number yepa WhatsApp +1 704 314 5424, saka +1 704 314 5424.
Avo vange vari vaBrian Machingura, mudzidzisi wezvidzidzo zveumhizha padande mutande, vari parunhare kuNorth Carolina naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mbatifume nezuro vakanyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Dzimwe nhengo dzeparamende yeAmerica dzinokurudzira hurumende yadzo kuti musangano we African Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA usaitirwa muSouth Africa gore rino. Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mumwaka uno wekutengeswa kwefodya Zimbabwe yatengesa fodya inosvika madora mamiriyoni mazana mana nemano omwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maNtungamiri Nkomo nenhau dzeIsintebele.